Kurukota rezveutano, Dr. David Parirenyatwa, vanoti sehurumende vanoshuvira kuti veruzhinji vawane utano hwakanaka uye nemutengo wakaderera. Dr. Parirenyatwa vanoti kuburikidza nemari yeHealth Levy Fund, vanhu kuzvipatara zvehurumende vave kugezwa itsvo pachena, vakati tarisiro yavo ndeyekuti zvizviwanikwe kumakirinika nemahospitari ezvehurumende. VaParirenyatwa vati vanotarisira kuti izvi zvichabatsira veruzhinji.
Takutarisa iye zvino mumazvipatara zvedu zvese, kwese kune mamashini ekidney machine kana kuti anonzi renal dialysis, vanhu vaakupiwa renal dialysis pachena. Takatanga kuParirenyatwa tikaenda kuHarare Hospital kuMpilo. Tiri kuda kuti zvipatara zvese zvinenge zvine mamashini iyaya zviri zvedu isusu sehurumende, zvipe maservisi iyaya edialysis kuvanhu vedu pachena.
VaParirenyatwa vakurudzirawo kuti avo vanowana uye vanoshandisa mamedical aids varambe vachibhadhara kugezwa itsvo kuitira kuti varombo vawane chouviri.
Asi tinonyanya kukohomedza kuti kana iwewe uri patient uri pamedical aid, tinenge tichida kuti useenzese medical aid yako. Ende kune vamwe vedu zvakare vakatipfumei vanoti vane mari zvakati kuti tinenge tichikumbira kuti ivavo vakadaro vabhadhara. Asi vamwe vesavo ngatiti toda kuti tibatsire vanhu venyaya yemarenal dialysis.
Mubatanidzwa wevanorwara nechirwere cheitsvo weKidney Association of Zimbabwe watambira nemufaro danho rakatorwa nehurumende iri. Vachitaura nestudio 7, amai Rumbidzai Mashinge, munyori muKidney Association of Zimbabwe, vati danho iri richarerutsa zvikuru mutoro wokurapwa kunhengo dzavo. Vatiwo vane chivimbo chekuti kunyange zvinhu zvichakaipa munyaya dzeupfumi, hurumende ichakwanisa kuona kuti kurapwa pachena uku kwabudirira.
Tinovimba kuti vasati vaita vakaita tsvakurudzo dzavo vakaona kuti vanokwanisa. Honorable Minister vakataura vakati pane mari dzavanowana tinokwanisa kuti izvi zviitike. Tine mufaro, tinoti kuhurumende seKidney Association of Zimbabwe tinonzwa kufara nokuti batsira kwamaita pakurapa varwere vedu veitsvo.
VaEvans Mastara, munyori musangano rakazvimirira reZimbabwe Doctors for Human Rights, varumbidzawo chirongwa chehurumende ichi vachiti tichaponesa varwere zvikuru varombo.
Sezadha tinotenda nedanho ratorwa navaParirenyatwa rekuti vanhu vakwanise kuwana sevhisi yedialysis pachena. Sezvamunozivawo dialysis inodhura zvisingaiti zvekuti vanhu vakawanda vanga vachifa nguva yavo isati yakwana nekuda kwekushayiwa mari yekuwana sevhisi iyi.
Asi vamasitara vatiwo zvakakosha kuti hurumende iise mari yakawanda pabhajeti renyika munyaya dzezveutano kuitira kuti kurapwa pachena uku kusazovhiringwe kana homwe yeHealth Levy Fund ikasapinda mari inokwana.
Zvakadaro hazvo, tinenge tichiwo nemareservations panyaya yesustainability yeprogram iyi kuti kunyangwe vangati mari yeHealth Fund ikubhadharira vanava, necost yedialysis hationi zvichinyanya kuenderera mberi nekuti zvimwe kudaro mari yacho inogona kupera, mishina ikafa yoshayikwa mari yekubhadhara. Saka tiri kukurudzira hurumende kuti iwane vamwe masources efunding ekuti vasapote program iyi nekuti wo pabudget panoitwa budget paya vasamirira kuti vazoita mahealth fund, asiti budget health sector inofanira kungopiwa mari inoita kuti vese vasingawani zvakakwana, vese vanotambura vakwanise kuwana mahealth services mahara.
Kugezwa itsvo muzvipatara zvehurumende kunoda mari iri pakati pemadhora makumi masere nezana, kwozotiwo kuzvipatara zvisiri zvehurumende pakati pemadhora mazana maviri nemazana maviri ane makumi mashanu. Zvinotarisirwa kuti pasvondo munhu anogezwa itsvo rutatu kana aine chirwere ichi. Zimbabwe inoti pagore kune vanhu chiuru chimwe chete vanobatwa nechirwere ichi, asi mazana manomwe chete ndivo vange vachikwanisa kunorapwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.